Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 17, 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hazvinei nezvinotaurwa nevari kutonga kuti takarwira nyika yesu ino, ndisu takaifira, ndisu takaunza gutsa ruzhinji, asi hapana gutsa ruzhinji iripo.
Sangano rinoita zvetsvakiridzo reAfro Barometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute raburitsa zvakabuda muongororo yeutongi unodiwa nevanhu munyika.
Hongu tinototenga huni, hauni tinototenga. Zvinotonetsa tinotoshupika kutoti kutotsvake huni kwachona. Kugomo kwacho hakuchina huni dzacho futi. Tinotoshandisa matsotso stofu.
Vagari vekumaruwa ekwamutambara mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya huni sezvo miti yapera kutemwa nevamwe vagari. Vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vanoti vari kubatsirika zvikuru nezvirongwa zvakanangana neutano hwavo hwepfungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoita nezvetsvakirudzo reAfro Barometer richishanda nere Mass Public Opinion Institute raburitsa zvakabuda muongororo yarakaita panyaya yeutongi unodiwa nevanhu muZimbabwe. Tsvakurudzo iyi iri kuburitsa pachena kuti vanhu vakawanda munyika kumamisha nekumadhorobha vanoda utongo hwejekerere kwete hweumbimbindoga. Asi vakawanda munyika vari kuti havo havatenderani negwara ratora nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana, 85%, zvinoti zvinoda utongo hwejekerere vachiti havadi kutongwa nemunhu mumwe chete kana bato rimwe chete, one party state. Vakawanda vanoti havadi kutongwa nemauto anenge abvuta masimba. Ongororo iyi iri kuuya panguva iyo zvinhu zvisina kugadzikana munyika, sezvo vamwe mubato riri kutonga reZANU-PF muine makakatanwa. Vamwe vari kuti bumbiro remitemo renyika ngare vandudzwe kuti mutungamiri wenyika atonge kusvika madhongi ameranyanga, vamwe vachiti ngavaende pamuchikandigere. Panyaya yesarudzo dzemunyika dzinoshandiswa sechikero panyaya yeutongo wejekerere, vanongorora sarudzo munyika veSADC, veEAU neEU, America nevamwe vakati sarudzo dza 2023 dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana kuti tinzwe maonero avo.
Ongororo yaitwa neAfrobarometer iyi yatoragidza zviripo pachena muno muZimbabwe. Yaburitsa zvinhu zvatakachichiziva muZimbabwe tichigara kutaura nguva nenguva kuti muZimbabwe hamuna gutsa ruzhinji.
Asika nyika inonzi yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusere kwehondo yechimurenga haina kuunza here utongo hwejekerere.
Hazvinei nezvinotaurwa nevari kutonga kuti takarwira nyika yesu ino, ndisu takaifira, ndisu takaunza gutsa ruzhinji, asi hapana gutsa ruzhinji iripo.
Kove ruzhinji vamire papi panyaya iyoyi?
Zviri kutoragidza kuti pakutaurwa kwakaitwa nevanhu neAfrobarometer. Hongu, Vazhinji zhinji vanopfuura 85% vatoratidza kuti hongu vari kuda gutsa ruzhinji. Ndoo yakarwiwa, ndoo yakafirwa nevakomana nevasikana mumasango kuma1970 uku vachida gutsa ruzhinji.
Hakunawo here vari kugutsikana neutongo huripo uhu?
Vashoma nene ndoo vari kugutsikana nezviri kuitika. Vazhinji zhinji vari kuti chero yakarwirwa zvayo demokrasi yacho gutsa ruzhinji, utongi hwajekerere, asi hatisi kuona muno muZimbabwe. Chakarwirwa chacho chinonzi nevezanupf takarwira nyika ino, takarwira nyika ino, hatisi kuchiona. Gutsa ruzhinji, utongi hwejekerere, demokrasi hamuna muZimbabwe, and zvechokwadi nekuungurwa kwaitwa neAfrobarometer hamuna.
Chinokosha chii chamunoti ichi ndicho chinoita kuti muzoti pane utongi hwejekerere?
Chinokosha pakuti kunzi munyika mune utongi hwejekerere, free and fair and credible elections, sarudzo dziri pachena dzisina kumbunikidzwa kwekodzero dzevanhu. Asi muZimbabwe tinoona kuti maopposition party, mapato anopikisa, anotoonekwa nekubatwa sevavengi veZimbabwe. Ndosaka kuchingoshandiswa mazwi ekuti pasine mhandu. Mhandu ipiko? Vari kurevani? Vari kureva maopposition party. Mhandu yaita sei? Saka tiri kutoona kuti kana wakutoona mapato anopikisa kana vanhu vanotsoropodza hurumende semhandu, zvatoreva kuti hamuna utongi hwejekerere. Ndokuti chinokosha pautongi hwejekerere ndechekuremekedza mazwi akasiyana-siyana, maonero akasiyana.
Avo vange vari vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice, vatendai Ruben Bofana, vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vekumaruwa ekwamutambara mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya huni, sezvo miti yemudunhu iri iri kupera kutemwa nevanhu vachiishandisa kuita huni dzemoto mudzimba dzavo. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma kwaMutambara, muzvare Linet Makweru, vanoti huni dzava kunetsa kuwana munzvimbo yavo nekuti miti yaive mumakomo avo yapera kutemwa.
Huni dzinonetsa. Hongu tinototenga huni. Huni tinototenga. Dzinotonetsa, tinotoshupika kutoti kutotsvake huni kwachona. Kugomo kwacho hakuchina huni dzacho futi. Tinotoshandisa masoso stove.
Dambudziko rakatarisana namuzvare Makweru idambudziko rakatarisanawo nevanhu vakawanda mumatunhu emunyika. Mumwe mugari wemubhuku rekwaGonzoma maMutambara, vamudzirikazi Rusawo, vanoti sezvo huni rava dambudziko guru uye vanhu vachirambidzwa kutema miti mishoma yasara, ivo nevamwe vagari vava kushandisa tsotso stovu kana kuti chitofu chetsotso senzira yekuedza kukunda dambudziko rekushomeka kwehuni.
Hatichabvumirwi kutema pesi pesi. Mutemo unoramba kuti ndotema pesi pesi huni dzacho dzose. Kune tsotso stovu yekuti tsotso stovu dzakandooma idzi wopfekera.
Vanoshanda mubazi rekuchengetedzwa zvakanaka kwenharaunda reEnvironmental Management Agency, muzvare Joyce Chapungu, vanoti ichokwadi kuti dambudziko rehuni rava kuvhiringa vanhu vakawanda nekuti vanhu havasi kubvumidzwa kutema miti mishoma yasara. Muzvare Chapungu vanoti hurumende yakatora danho iri senzira yekuchengetedza miti iri kuparadzwa mumatunhu akawanda nevanhu vanenge vachida huni.
Dambudziko rekushaikwa kwehuni dzopikisa idambudziko guru kwazvo iriri kusanganikwa naro nevanhu vazhinji vekumamisha. Asi chatinoda kukurudzira ndechekuti huni handidzo dzega dzinogona kushandiswa. Tinogona kushandisawo zvimwe zvakafanana kana negasi chairo.
Mutauriri weZimbabwe Environmental Law Association vabatanai mutatsa vanoti veruzhinji vanofanira kuita chirwirangwe kudzivirira masango emunhara raunda dzavari kubva mukuparadzwa nevanotsvaka huni zviri kunze kwemutemo.
Vanhu vanogona zvekare kubatana kurwisa kubiwa kana kutemwa kwemiti zvisiri pamutemo vachibatsirana nevatungamiri vavo. Kune dzimwe nzvimbo ndinozwa kuti muti hautemerwi huni, asi vanhu vanogona kutora mapazi chete kuti vabatsirikane.
Environmental Management Agency inoti nyika yakarasikirwa nemahekita emasango anodarika zviuru mazana matatu kubva muna 2000 kusvika 2010. Senzira yekuderedza dambudziko rekuparadzwa kwemiti nemasango, hurumende yakadzika mitemo inosunga vanhu vanotema miti zvisiri pamutemo. Uye anobatwa nemhosva yakadai anofaindiswa mari inogona kusvika madhora zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica. Sangano reFood and Agricultural Organization rinoti Zimbabwe ine masango anosvika zvikamu makumi mana kubva muzana, uye yarasikirwa nemasango anosvika 238 kilohectares kubva muna 2001 kusvika 2023. Zviri kuparadza masango zvakanyanya zvinosanganisira kurimwa kwefodya, mabasa ezvicherwa pamwe nekutemwa kwemiti ichishandiswa sehuni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vechidiki muZimbabwe vanorarama neutachiona weHIV vanoti vari kubatsirika zvikuru nezvirongwa zviri kuitwa nemasangano anoshanda akazvimirira achibatsirana nehurumende akanangana neutano hwavo hwepfungwa apo vachirarama neutachiona uhu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Vechidiki vemuZimbabwe vanorarama neutachiona weHIV vanonzi vanonyanya kushushikana mupfungwa nekuda kwekuti vanosanganawo nematambudziko anosanganikwa nawo nevamwe vese vechidiki vemunyika, asi ronda iri rinozowedzerwa nekuti vanosiyemwa munharaunda dzavanogara nekuda kwekuva neutachiona weHIV. Mumwe wechidiki ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa anogara kusouthly park muHarare, vablessing Varume, avo vakaberekwa vaine HIV vanoti vanotenda nerutsigiro rwavari kuwana kunyanya kubva kumasangano anoshanda akazvimirira. Vabvarume avo vave kubatsirawo vamwe vechidiki vane HIV neruzivo pakirinika yeHopeli muHarare vanoti zvaisa vanyore kutambira shoko rekuti vaiva neHIV sezvo vaive vakangozvisimbira uye vakangofanana nevamwe vezera ravo.
Ndakateswa muna 2010 handina kuudzwa kunzi HIV positive. So ndakanga ndiri pamakotri ndakanga ndichirarama neutachiona ini ndisingazivi, but my parents knew, ndo vaizviziva. So pakazosvika gore ra2019 ndo pandakazoudzwa nemaparents angu kuti mukomana uri kurarama neutachiona. Ndakati hapana dambudziko, hapana chakaipa. Ndakarwadziwa zvinorwadza kuudzwa kunzi uri kurarama neutachiona, asi ndakazvitambira.
Vabvarume vanoti vakawana rubatsiro kubva kusangano rezvandiri iro rinoshanda nevechidiki.
Ukasvika pachipatara uchida rubatsiro, unokwanisa kuwana mumwe wechidiki ari kurarama neutachiona. Pane kuti uendeswe kune munhu mukuru, unokwanisa kuwana vanonzi makepsi kana mayms vari pazvipatara vakafananawo newe uchirarama neutachiona. Vanokwanisa kukupawo rubatsiro rwakakodzera zvichienderana maringe nekurarama neutachiona.
Mukuru wevanobatsira vechidiki vane HIV musangano rezvandiri, vaShepherd Munyoro, vanoti kuwanisa vechidiki vanorarama neHIV mishonga chete hazvikwanisi kuti vararame upenyu hwakakura hwavanokodzera.
So mukushanda tinoshanda neotinoti markets anonzi community adolescent treatment supporters, toita anoti my YMM young mental mothers program. Saka aim yedu ndeyekuti mwana kana kuti adolescent agashire kuti anorarama neutachiona akwanise kurarama upenyu hwakazara. Neimwe programu inonzi Wakakosha inotarisa mukatikati mako iwepo hwako iwewe kuti iwo unokwanisa kurarama sei nei neutachiona.
Tsvakurudzo yakaitwa nesangano rimubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoshanda nevana reUNICEF mugore ra2022 yakaratidza kuti pavanhu vanosvika miriyoni rine zviuru mazana matatu 1.3 million vaive neutachiona weHIV muZimbabwe, vana vaidarika chikamu gumi nechimwe kubva muzana 11.2% chevanhu ava. Studio 7 yaedza kunzwawo divi rehurumende pamusoro pematanho airi kutorawo mukuedza kubatsira vechidiki vane utachiona weHIV kuti vabatsirike mukurwisa kusagadzikana kwepfungwa dzavo, asi vakuru mubazi rezveutano vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Bazi rezveutano rinoti rakaisa nyanzvi dzinobatsira pakutaura nevechidiki maererano nekuva neHIV muzvipatara nemumakirinika akawanda munyika. Rinotiwo rinobatsirawo nekuwanisa mishonga kune vechidiki ava. Mukuru wesangano reNational AIDS Council vaBernard Madzima vanoti Zimbabwe iri mugwara mukupedza kupararira kweHIV.
We are assured that we are on course that come 2030.
Takatarisana nechinangwa chekuti tinge tapedza kutapurirana kweHIV negore ra2030, uyewo kuti vose vari kurarama neHIV vange vave pamapirisi pamwe chete nekuti masoja avo emumuviri ange akawanda gore rimwero risati rapera. Tichakunda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezveutachiona weHIV uye vari mutori wenhau anorarama neutachiona uhu, muzvare Catherine Murombedzi, vanoti zvakakoshawo kuti ivo vechidiki vanorarama neutachiona weHIV asi vachibatsirawo vamwe vavo vakadaro vabatsirwe kunyanya maringe neutano hwavo hwepfungwa.
We forget that the peer educator anotoda support in the same work yaro kuita iyoyo. Saka tinozoona kuti in the end mwana iyeye zvikamuwandira, we end up taa kuti sei zvakazodaro, nekuti tiri kukanganwa kuziva kuti anodawo munhu anomubata ruoko murwendo rwake rweupenyu.
Sezvo ruzivo maererano neutachiona weHIV watekeshera munyika, masangano anoshanda nevechidiki munyaya dzeHIV anoti mufambo wavanani kuti nharaunda dzigamuchire kuti kuva neHIV hakusi kutongerwa rufu. Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nesangano reUnited Nations Population Fund dziri mugwara rakanaka mukupedza kupararira kweHIV uyewo kuti vane utachiona uhu vabatsirike. Sangano reGlobal Fund riri kubatsira Zimbabwe mukurwisa HIV nemari iri kushandiswa kutanga gore rino kusvika muna 2026, mari inoda kusvika pachidimbu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Kunyange uwandu hwevanhu vane HIV huri kudzikira muZimbabwe, dzimwe nyika dzemuSadic dzakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira Eswatini, Lesotho neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Imwe shoroma yemuAmerica vaBill Gates vanoti kubva iko zvino kusvika muna 2050 vamwe vana mamiriyoni makumi mana 40 million vanenge vakatarisana nenzara inotyisa vachikura vari ndonda, uye vamwe mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti 28 million vacharwara zvinokanganisa utano hwavo kwoupenyu hwavo hwese nekuda kwekudya zvisingavaki muviri. Vati dambudziko iri richawedzera nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Sangano ravaGates reBill and Melinda Gates Foundation riri kushanda naUnited Nations kuedza kuderedza dambudziko renzara muvana pasi rose. Israel inoti chinangwa chayo muhondo nechikwata cheHamas chave chekudzikamisa zvinhu kumuganhu wayo nenyika yeLebanon kuti zvizvarwa zvayo zvakatiza munzvimbo iyi zvikwanise kudzokera kumisha yazvo. Asi chikwata cheHezbollah chemuLebanon chiri kurwisa mudunhu iri chinoti chichamira kukanda zvombo kana pave nechibvumirano cherunyararo. Kumisa hondo iyi kuri kunetsa. Gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kudzokera nhasi kuEgypt kunoita nhaurirano dzekuedza kumisa kurwisana. Vamwe vari kuda kushanda neAmerica muurongwa uhu iQatar neEgypt. Kunyangwe hazvo Zimbabwe neRussia dzichiti dzine ukama hwakadzama munyaya dzematongerwo enyika, nyanzvi dzezveupfumi dzinoti ukama hwenyika mbiri idzi munyaya dzezveupfumi huchiri pasi zvakanyanya. Ngatinzwei zvakawanda pamusoro penyaya iyi kubva kuna Godwin Mangunda uyo ari muHarare.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti Russia inofanirwa kuita zvakawanda pajekerere ichisima upfumi hwayo muZimbabwe, izvo zvinozoita kuti vanhu vakawanda vaite ruzivo rwakadzama pazvirongwa zveRussia muZimbabwe. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF kuBritain vamasimba mavaza vanoti mabasa eupfumi pakati peZimbabwe neRussia anoyemurika. Kunyange hazvo Russia yakaremerwa nehondo yayakatanga muUkraine pamwe nezvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzokumadeuke.
Kuona shamwari inokubatsira iyo yakaremerwa zvoreva kuti ndiyo shamwari chaiyo. Shamwari munhamo inokusimudza, inokutumbura munzwa kana uchinge wabayiwa.
Vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvinoshamisa kuti sei makambani ekuRussia asina shido nekusima mari yakawanda muZimbabwe umo mine mikana yakawanda yekuita izvi.
Hatinyanyi kunzwa nezvavo. when it comes to even economic issues, kana even my issues of political strategy or whatever, atins vinyaya zaka wanda zema Russians. Vatuku nyanya kunduwa nezwa ma China.
Studio 7, aina kwanisa kunduwa kukambani ya urumende ino kweja mabusiness ekunze, kuti aso simama remunyika ya Zimbabwe Investment Development Agency kana kuti ZIDA. Asimukuruwe ZIDA vatafazwa chinamo vachinyora mkwarulavore kutenga kwe gorerino. Vanoti gorera pfuura Zimbabwe yaka kwanisa kukwezwa makambani eku Russia ayo akasima milioni ya madora kwa Amerika ine zvuru mazana maviri zvemadora $1.2 million. Vanotiwo mumwedzi mina yekutanga kwegorerino makambani eku Russia akasima mamirioni gumi nemaviri ezviuru namazana maviri zvemadora ekwa Amerika muZimbabwe $12.8 million. Vachinamo vanoti mumwedzi mitatu yekutanga kwegorerino China ine makambani makuma pfumbamwe nemaviri akatanga mabhizimisi ane upfumi unosvika mazana maviri nemakuma sere nematanhatu emamirioni emadhora ekwa Amerika. Vanoti mari ishoma zvichienzaniswa neupfumi hunodarika mazana maviri nemakuma pfumbamwe nemashanu emamirioni emadhora ekwa Amerika wakadyarwa nemakambani ekuChina makuma nomwe nemaviri nguva imwe chete yegore rapera. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMabela Sikhumalo vanoti Zimbabwe inofanira kutarisisa ukama hwayo neRussia kuti ubatsire nyika munyaya dzeupfumi.
Takatarisa kuRussia, hapana zvizhinji zvavachiri kuita sezvaiitika mumasure ichiri nguva yeona. Saka izvozvo zvinofarwa kuti zvichibatsira kana tichienda mberi, nekuti pari zvino Russia tisingadi kurova imbwa takaviga mupini, hapana hayo zvizhinji zvairi kutibatsira maringe nenyaya yebudiriro muno muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vanoti ukama hweZimbabwe neRussia wakasimbira pamuromo chete.
Ukama hweZimbabwe neRussia dai hwapfuura mberi hwabva pamuromo huonekwe kuti unoti hii hama dzedu dzoda kushanda nesu dzichitibatsirawo pane zvinooneka zvinobatika.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika akazvimirira uye vachirwira kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo amai Abigail Mupambi vanoti Zimbabwe inofanira kutora mukana wekunaka kweukama hwayo neRussia mukusimudzira upfumi hwayo sezvo Russia iri nyika yakabudirira chose.
Gepu riri pakati peRussia neZimbabwe takatarisana nezveupfumi, aiwa rinenge richida kuti rivharike kana neimwe nzira ritaridze kuti tine model kana tine chiratidzo chatinacho paushamwari neRussia.
Muna 2014 Russia neZimbabwe dzakasainirana nachibvumirano chekuti makambani kubva kunyika mbiri idzi azoita mushandira pamwe pakuchera platinum kuDawendale muchirongwa chaikosha mabhiriyoni matatu ematora ekuAmerica. Asi hapana ari kuda kutaura pamusoro pechirongwa ichi kuti chava papi, kunyange hazvo zviri pachena kuti chakapfugama chisati chamira. Mamwe makambani ekuRussia ari muZimbabwe anosanganisira Aurosa iyo inochera mangoda pamwe neEcorosort inogadzira fotereza. Kambani yeRussia munyaya dzeatomic energy yeRosatom yakanyoreranawo chibvumirano neZimbabwe muna 2023 zvekushandisa zviri pamwero uye murunyararo zvigadzirwa zveatomic energy. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasenokov sezvo vashandi vepamuzinda weRussia vange vasiri kudayira nhare uye vasinawo kupindura mibvunzo yedu. Asi vaKrasenokov vakaudza bepanhau reThe Herald gore rapera kuti nyika yavo ichamira neurongwa hwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa hwekuvandudza upfumi hwenyika pasi pechirongwa cheVision 2030. VaKrasenokov vakatiwo ukama hweZimbabwe neRussia ruri kuramba ruchikura nguva dzose uye nyika mbiri idzi dziri kuita mushandira pamwe muzvisungo zveUnited Nations. Ambassador Krasenokov vakatiwo Russia iri kubatsirawo Zimbabwe munyaya dzeutano uye sangano renhau rekuRussia reRussia News Agency TASS rakatovhura muzinda waro muHarare senzira yekusimudzira nekukwenenzvera kuburiswa kwenyaya dzinobata Zimbabwe neRussia. Nyika mbiri idzi dzakatanga kudyidzana panguva yehondo yerusununguko apo Russia yaibatsira nezvombo pamwe nekudzidzisa varwiri vehondo yerusununguko pamwe nekuvapa chikafu nezvekupfeka. Pakatanga hondo yeRussia muUkraine vaMnangagwa vakabuda pachena kuti vaitsigira Russia, izvo zvakapa kuti Russia ipe Zimbabwe pachena gore rapera. Fotereza nekorosi pamusoro pezvombo nezvimwe. Pari zvino pane zvizvarwa zveZimbabwe mazana mana zviri kudzidza kuRussia. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangucha.
Variku mirira Republican Party musarudzo yemutungamiri weAmerica munambudzi vaDonald Trump varikuenderera mberi vachitsvaga rutsigiro. VaTrump nhasi varikuFlint mudunhu reMichigan. Rwendo rwavo urwu runoitika mushure mekunge mumwe murume aedza kuvauraya kuFlorida nesvondo. Murume uyu akasungwa nemapurisa nemusi wesvondo wakare. Kune rimwe divi varikumiririra Democratic Party musarudzo iyi, amai Kamala Harris vachange vari kuPhiladelphia uko varikutarisirwa kuita musangano nesangano revatori venhau vechitema reNational Association of Black Journalists. Mukuzeya zviri kuitika, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatimu Muringai kuti tinzwe maonero avo.
Republican Party chinenge chitima chavo changa chatimirei nokuti mai Harris vakauya kunge mvura inonaya 6-6 mvura yemvumbiya, and kuti varesponde ivo vaTrump vanga vasazakwanisa, and messaging yavo yanga isiri kuita. Saka tazongoonawo kuti masituation anenge achinja nekunge kuda kuurayiwa kwavanga vakuitwa kuFlorida kwavanga vari. Saka tichaona kuti mainvestigations anenge akamira sei, nokuti kava kechiviri pane munhu achida kunge achitora upenyu hwavo. Tinoziva kuti isusu out of my 46 presidents 10 vanenge vakafa muno muAmerica. Saka nyaya dzacho dzepolitics munomu dzinenge dzinotinetsei, and you have to be willing kuti uise your life on the line. Tinoziva kuti kazhinji zhinji kana maelections achiita zvakadai so, mweya unenge wasumuka wokuti vanhu vanenge vachipikisana mune zvinhu zvakawanda nekuda kuona kuti America iri kuenda nzira ipi.
Tombotarisawo zviri kuitika mubato reDemocratic Party. Mukati imi amai Kamala Harris, pane zvavari kuita here zvinogona kunge zviri kuwanikwa izvo zvichifadzawo vamwe vangada kuwanikwa ivo vachitsigira bato irori?
Tikaenda kuna mai Harris tikuona kuti vanenge vasumudzira, and support yavo inenge iri kusimba. Madzimai ari kuvasapota zvakasimba, marepublican wo vechidzimai vakawanda vanenge vakrosa vachida kuvaratidza kuti vari kuvatsigira. Ivo vauyawo nemaplans ekuita ma-door-to-door knocking pane ma-independent doors vachitsvaga rutsigiro kune vanhu vanenge vasati vaita ma-decided voters. But kwamai Harris ndaona mapolls abuda nhasi makuseni vanenge vakatungamira vaTrump ne 5 points nationally, ironzi 47-42, but mamwe mapolls ari kuti vakasiyana nemapoints matatu.
Avo vange vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe, vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo ndinonzi mufundisi, ndiri paGlenview apa. Ndiri mutsigiri chaiye akakwana webato riri kutonga reZANU PF. Ndinofara kuti munotema musina kwamunorerekera sematauriro enyu. Ndinofara kuti munoburitsa nhau sematauriro adzinenge dzaitwa navanhu. Naizvozvo ndinopa rutsigiro rwangu rwose kuti murambe muchitepenyura henyu. Asi ndinofarirawo nemwe nguva kuti hama dzedu dzinoti dziri kune rimwe bato kana mamapato anopikisa dzisatarise neziso rimwe chete kune zviitiko zvinoitika munyika, asi dzitarise dzakavhura maziso kuzviitiko zvinoitika pasi pose pasi pezuva. Taona yakaitika yechinofambisa nemutungamiriri wenyika haiziyo yekutanga yatanga kuitika yekuti ingakonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Pasi pose panoitika taona, uye zvinhu zvinogadzirwa nevanhu zvose zvine matambudziko. Chingangodiwa kuti chikongororwe kuti yakagadzirwa sei kana kuti chii chakanga chazoitika kuti dambudziko ritike. Ndati zita rangu ndimufundisi paGlenview South Constituents apo. tinosapota bato reZANU-PF ndisingapandukizve.
Vabadzaregere. Imwi nasengezo chavangu patripusi amudodi kanhu nokuti madziya kuti wembavha kaini. Munozviziva here kuti vachavangu ndovakakonzera kuti vachamisa vasiye tripusi vachidzinga vana ostalosiziva nevamwe vese vamemba etripusi. Asi imwe hamunyari makaita sei. Sengezo chavangu ronda raukonzera mutripusi rimwe zuva uchapfekedzwa mataya somuti wakaoma chero kuri kuda mari kwamunoda. Sengezo chavangu nabhadzari gere chinyarireiwo.
Pamusoro rankoma jongo akandimire nevamwe sevashamarara vasimba mafaza musarege.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe Live Talk The Connection na 8 manheru anhasi. Mwina Taboka Ncube, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ndokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Ngali chona njani olamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesibili mhla ka 17 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ucwaningo olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lohulumende kaZulu elizweni onanza intando yabantu. EZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2020 ngenxa yentengo yempahla engalasombululo. Inhlanganiso ezishiyeneyo zincedisa abatsha abaphila legcikwane le-HIV. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ucwaningo olusanda ukwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer ibambisana le-Mass Public Opinion Institute luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini, i-85%, bafuna ukuba lohulumende okhululekileyo. Iningi labo lithi alifuni uhulumende okhokhelwa ngentando kayiphikiswa kumbe ibutho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uphenyo lolu olwethulwe kwabulawayo yinhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute okwabuzwa abantu abedlula kancane inkulungwane i-1200 lwaqhutshwa ngoNhlangula lonyaka. Abaphendula imibuzo ngesikhathi sophenyo lolu bakubeka sobala ukuba kabakuthandi ukubuswa ngamandla, ukuba kube lebandla elilodwa njalo lohulumende okhokhelwa libutho. Abahlala emadolobheni baningi abangafisi ukubuswa nguntando kayiphikiswa ibutho kumbe libandla elilodwa uma kuqathaniswa labasemaphandleni. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lasithupha ekhulwini, i-56%, bathi akulambuso kaZulu eZimbabwe, kuthi abangamachumi amathathu ekhulwini, i-30%, bathi kulombuso kaZulu kodwa obhekane lemigoqo embalwa. Umqondisi wezocwaningo kunhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute, uNkosikazi Simangele Moyo Nyele, uthi abantu abaningi bafisa ukuba kube lohulumende kaZulu eZimbabwe.
Democracy yiyo efunwa ngabantu than any other form of government. Lokhu sikubone 85% of ama adult citizens njengoba lesithi they prefer i democracy to any other kind of government. Saphinda sabuza njalo ukuthi yona iZimbabwe ivele i democracy okunganani. Sithola ukuthi ucwayisiso lolu luthipha ukuthi 23% yabantu bathi iZimbabwe is so democracy, kukanti i 33% bathi i democracy with ama major problems.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Themba Chiveya uthi ucwaningo lolu luqakathekile.
Impumela le isithengise kakhulu ukuthi kulolu daba njengelizwe thina eZimbabwe lapha ungani siyasilela kancane. Akudla esengathi idemokrasi ecacayo, idemokrasi esilayo lapha ikhanya ile ilokunye ukungaqondisisi kuhle.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekile uthi impumela yocwaningo lolu ilemfundiso ejulileyo.
So engikuthabele kakhulu ukuthi iresearch le ikukhanyathi labantu abakhubazekile, but isifiso sami in future ukuthi sibe le disability disaggregated research, ngoba thina sifeyisa ama challenges ahlukeneyo ukudlula laba abangakhubazekanga, but siyayibona imizamo eyenziwa yiboyo.
Umbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eMidland State University unkosikazi Ntombizile Moyonyoni uthi abe-Afrobarometer le-Mass Public Opinion Institute sekumele baguqule indlela abaphatha ngayo ucwaningo.
However, i-research leyi ibisenikeza ekakhulu esingakuthi i-quantitative research, lapho besingathi siyameasure sineka nesilinganiso. Kodwa ngilokufisa ukuthi ngabe kuthiwa i-research leyi iyedlula ekulinganiseni ifike esigabeni sokukhangela izizathu, yikuyini okwenza izinto zenzakale ngendlela ezenzakala ngayo, or abantu bephendule ukuthi bona babona ngaphi yikuyini okuyimbangela yezinto or imbangela yalokho okungamanga kuhle elizweni.
Umnumzana Cloud Puthi oqondisa inhlelo kunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kubavule amehlo okwethulwe yi-Afrobarometer.
I-research isivule amehlo ukuthi abantu bona bafisa ukuthi ilizwe libuswe kanjani, njalo isivule amehlo thina njengenhlanganiso ukusithengisa ukuthi abantu banesifiso sokuthi ilizwe libuswe ngabantu, kodwa njalo iyatsho ukuthi ibutho kumele ingenele lapho selibona ukuthi izinto azihambi kuhle. Khonoko kuphume kwavela kwacaca.
Omela iphelandaba Chabalala edalela ePhalamende ekubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulombuso kaZulu eZimbabwe.
That is why
Abe Mass Public Opinion Institute abavame ukwenza uphenyo eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi bengathola isikhathi bazaqhuba impumela yokuhambisa ucwaningo emaphandleni. Okwamanje bathi benza lokhu kobulawayo leHarare kuphenyo olusanda kwenziwa eZimbabwe. Abantu abafika amachumi amahlanu ekhulwini bathi abasuthiseke ngendlela umbuso kaZulu aphathwa ngayo eZimbabwe, njalo iningi labantu kabazi lutho ngokuguquka komkhathi kodwa bazi kakhulu ngokuthathwa kwezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezibona ngokuqhutshwa komnotho eZimbabwe zithi ilizwe lalahlekelwa imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-US 3 billion kusukela ngomnyaka ka-2020 kuseyafika lo nyaka ngenxa yentengo yempahla engacaciyo kanye lokuntshintsha imali yakwamanye amazwe emgwaqweni. UNokuthabadlamini usithulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwethulwe eVictoria Falls izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference ngomnumzana Curene Phindiriri ofundiswa ekolitshini ye-University of Zimbabwe owenza uphenyo labanye bakhe olwaveza ukuba impahla eningi ithengiswa ngentengo etshiyeneyo kugcine kudala ukungathembeki kulabo abathengayo labathengisayo. UPhindiriri uthi imali esetshenziswa ukuthenga impahla le kayilamithelo eqondileyo okumele ngene esikhwameni semali yeZimbabwe. Uthi lokhu lokutshintsha imali emigwaqweni kwenza ukuba umnotho weZimbabwe ugugudeke kakhulu.
In total 3.1 billion lost because of the distortions.
Zalahlekelwa imali engange 3.1 billion kumnyaka le emithathu, kodwa leli nani liphansi okuyikho okwenzakalayo. Okubalulekileyo ukuba senelise ukuthi silungise indaba ye exchange rate le, ngoba yikho lapho imali esiphelela khona. Sibuye njalo sibe lemithetho eqinileyo ukuba imali zingalahleki imahla yana nje.
Ohlaziya ezomnotho yekuhlanganiswa ye Confederations of Zimbabwe Industries umnumzana Jimmy Pios laye uthi kufuze imithetho iqiniswe ukuze imali ingalahleki mahlayana.
So one of our options is to temporarily hold back on capital expenditure to allow the benefits of stabilization to come.
Okuqala kufuze imali yelizwe isetshenziswe ngendlela ehloniphekayo, kasilungiseni indaba zokuntshintshwa kwemali mahlayana. Imali le elahlekileyo ingasakhisa ilizwe elihle kakhulu, ngakho kasihluzeni uqhutshwa kwezemali.
Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Ikakhulu Bulawayo kuthi ama-first barons, abathi abantu abathengisele banezithizele besetshaya imali kuye ilanga ngalitshola befeni mayefika imali abathi khona nathathela ngo-dollars yabo 3 dollars ilanga. So imali ezenga kakhulu, abanye bazengazengenamalayisensi.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi imali itshola ngabanye, hathi laba abatshintshayo emigwaqweni.
Umuntu angazazuza imali emsikeni uyahamba ayethenga ko-TM, uyahamba ayithengi ku-TV season aya kumbe abhadale ahlawule irate. So awusoqiniso ye kule mali etshontshwayo ephinshelizweni izigebe ngamatsotsi labantu abaziwa nguhulumente.
Evula umhlangano lo izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhale ngokuguquka komkhathi yokudala ukuhlupheka eZimbabwe.
It is discouraging that the impacts of climate change are more pronounced in low carbon emitting countries such as Zimbabwe.
Kuyadanisa ukuba intuthu ze-carbon emissions ziphazamisa amazwe afana lelethu eleZimbabwe. Abantu sebesedubeni ngendaba zomkhathi lo, bona ungayisibo abaluqalayo. Lokhu sekusenza ilizwe lethu lehluleke ukukhula kwezokulima siphazamisekile, kanye nje lenhlalakahle yabantu.
Umnangagwa ukhuthaze abantu abatsha ukuba baphumele nhlelo zokulwisana lokuguquka komkhathi. Umhlangano lo oqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Building Resilience and Driving Economic Transformation Under Climate Change ukhangelelwe ukugqitshwa lamuhla. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginokuthaba Dlamini.
Izakhamizi endaweni ezihlukeneyo zelizwe zithi zizafelwa izifuyo ziphele lonyaka ngoba zenelisi ukuqhubeka zizithengela ukudla. Uhulumende usanda ukwazisa ukuthi phakathi kwenyanga ezine ezedluleyo indlala ibulele inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 eMatabeleland South. Uthi njalo inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Busiya ngendawo, isaka lokudla kwenkomo okugayiweyo libiza imali esuka kumadola emelika alichumi lasitshiyagalombili, i-$18 kusiya phezulu, kuthi ngamarand lisukele ku-R350. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni i-Rural Communities Empowerment Trust, oxoxa lontungameli inkomo we-Studio 7.
Izifuyo ngapha ngenhla yeMandebeleni eMathebeleland North zisesimeni esibucayi kakhulu. Akulamanzi emadamu, akusela manzi, azisela lapho ezinganatha khona. Kungakho ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu sezicuba ezinengi abalimi abanengi sebe kanjelwe izinkomo ezinengi kakhulu kungakho ukuthiya abantu becwile ebunzimeni obukhulu becwile ebuyangeni obumangalisayo ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo amanzi awasekho endawo ezinengi azila zibholane akula lapha abanganathisa khona inkomo zabo ngakho kulobunzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye zisasele uyafumana ukuthi intengo yenkomo ikakhulu ukudla kwenkomo ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngemakhaya ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengabo Bulawayo ofica ufumana ukuthi kobulawayo isaka le 50 kg lingaba ngamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu amadola kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi kubolupane kubocholotho lakwezindawo sebefaka sebegaqa phezulu lemali zabo zokuthwala okugcina selifika sibili kumachumi amathathu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Siyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapho?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala lwabhalwa kumaphephandaba waxoxwa ngalo lwaba yindaba sibile segudwini abantu lwabathabisa kodwa kuyikho ukuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela uhulumende ngemali ephansi yona leyo eyayithenjisiwe awulukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo akula kuncediswa okuvela kuhulumende kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.
Lo mnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni Rural Communities Empowerment Trust. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemali lithi lenelisile ukwedlula amalwecasha azame ukuhluthuna ingxenye yedolobho leBamako namuhla. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba ibutho lakwemali selibhoda endaweni ezithiyeneyo okwamanje lisenzela ukuthi kungabi lamalwecasha azasala edolobheni leli. Ele-Israel lithi lizaqhelisa impi yalo leHamas okuzagoqela iHezbollah yakwele-Lebanon ngesikhathi lizama ukubisela abantu ababaleka emizini yabo emngceleni lelizwe leli kulandela ukuhlaselwa kwabo iHezbollah. Ele-Israel lithi njalo ekubiseleni abantu abaningi emizini yabo kuzabangela ukuba lilwisane ngamandla leHezbollah elobudlelwano leHamas eyabulala abantu bakwele-Israel yathumba labanye ngomfumfu nyakenye. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzaqhuba umhlangano wokudinga usekelo eFlint esabelweni seMichigan namhlantambama. Abomvikela bathi bangezelele abantu abamvikelayo kulandela ukumiswa kobezama ukumdubula ngesonto. Ozangena kukhetho emele ibandla leDemocratic Party likamongameli unkosikazi Kamala Harris, yena uzaxoxa labezindaba beNational Association of Black Journalists ePhiladelphia. Kulandela ingxoxompikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo, uMnumzana Trump wazise ukuthi kasoze avume ukungena kweyinye njalo ingxoxompikiswano kungaqhutshwa ukhetho ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe.
Ukwala kwedibhethi elandelayo nguTrump kuyinto ekhaliphileyo kucele lakhe, ngoba ibivele iyingozi singathi i-high risk kuye okudlula okunkosazana uHarris. Ngoba ukhumbule phela ukuthi kuleli lizwe kunabantu abaningi vele esingathi ngesilungu are not engaged kwiindaba zepolitics, baza kuphela ama-election maye seseduze, njalo bangena nje ngokukhangela ama-debates. Okunye lokhu vele kabakulandeli into zama-policies nana bayabengazilandeli, so babukela ama-debate kuphela. So i-debate iqakathekile ebantwini abaningi basebenzisa yona ukugeja lokujaja i-candidate. So ngendlela aperforme ngakhona uTrump kudebate ledluleyo, idebate esithathu kuye ingaba yingozi nxa ephinde wadliwa futhi.
Ngombono wenu kweyakuqala leyo kwaphambaniseka ngaphi?
Ubona kwami abantu ikakhulu ukucele le-Republican Party benze iphutha elikhulu kakhulu ngokweyisa kakhulu unkosazana uHarris, bemeyisa betshela abantu ukuthi kakhaliphanga yonke le nto efana naleyo. So ke uthe efika laphana kudebate ubebevele becabanga ukuthi uzodliwa kudebate, ngoba vele bemkhangelela phansi. Okuliphutha elikhulu kakhulu, ngoba unkosazana Harris ngumuntu okhaliphileyo impela, njalo ufunde ezikolo eziphezulu, liloya njalo ukuthi afike esigabeni leso akuso sona namhlanje akulula.
Lo Mnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe weMelika ubexoxa loTabo Kancube eseChicago khonapha eMelika. Namhlanje kwezabatsha abasakhulayo bathi abaphila legcikwane le-HIV bathi bayathokoza ngoncedo abaluthola kwinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana lohulumente. Bathi ziningi inhlupho ababhekane lazo, ikakhulu ukukhathazeka engqondweni ngenxa yokuba legcikwane le-HIV. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
UNontokozo Msimanga oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu odabuka esigabeni seInyathi eBubi eMathebeleland North ngomunye wabaphila legcikwane le-HIV njalo onceda abanye abesifazane abasakhulayo abalegcikwane leli.
Ngarealiza ukuthi ngilegcikwane le-HIV ngesikhathi ngisiyabhalisa isisu esibhedlela. Ngahle ngaba le-stress, ngahloba, ngahle ngazibona ukuthi hhayi yini ngifile. Bazame ukungikhansela, bangikhansela ukuthi azisikho ukuphela kwempilo, bayenzani benzani. Anzangizwisise vele ngasala nilokhu engile mbuzo eminingi sibili. Sengile stress sokuthi umkami ngizafika ngimtshele ngithini, abangikhaya bona ngizafika ngibatshele ngithini, umphakathi wona uzamphatha njengomntwana onjani.
Uthi wathola uncedo kwinhlanganiso yezwandiri esebenza labezempilakahle ekuncedeni abatsha abalegcikwane le-HIV phansi kohlelo lwe-Community Adolescence Treatment Supporters lolwe-Young Mental Mothers Program.
Ngokungabontanga nje abeningana lamamakhethi lawa amawayimini lawo, kwathi ngenye imini babengxusa support group. Ngahamba lami ngangathembi futhi ngizathola abantu lami abaphila legciwane le-HIV khona loba bona babenjele bathi labo balegciwane le-HIV but ngangingabathembi ngangisiye ukuthi engxenye bazame ukundiduduza nje kuphela. Kuthe ma ngifika ngathola sibili sasibaningi sendalelile futhi lama-experiences abanye engangilabo esasilabo khonapho ku-support group ngabona ukuthi hayi man okwami kungcono kakhulu kulalaba lami wishwins I can make it.
Umnumzana Shepherd Munyoro, oncedisa abasakhulayo abaphila legcikwane le-HIV ekunhlanganiso eZandiri, uthi ukunika imithi akweneli ekuphathiseni abasakhulayo abaphila le-HIV.
Ukuhlaliseka komntwana engqondweni kubalulekile ukuthi sibone ukuthi umntwana lowo uphila kahle lani legcikwane njalo uyakwanisa ukuthi anjani anathe kuhle amaphilisana. So njengeZandiri yikho esikwenzayo.
Uphenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esebenza labantwana e-UNICEF ngomnyaka ka-2022 lwaveza ukuthi ebantwini abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu ababephila legcikwane le-HIV ngomnyaka lo abafika isilinganiso esedlula ichumi lanye ekhulwini 11.2% babe ngabasakhulayo. Okhokhela uhlangothi olubona ngomkhuhlane we-AIDS olwe-National AIDS Council, uDokotela Bernard Madzima, uthi eleZimbabwe liyathembisa ukuthi lizavimba ngendlela eziphezulu ukumemetheka kwegcikwane le-HIV.
We are assured that we are on course that come 2030.
Sikhangelane lenhloso yokuqeda ukumemetheka kwe-HIV ngomnyaka ka-2030 njalo ukuthi bonke abaphila legciwane leli babe bethatha imithi yabo ngemfanelo kanye lokuthi amasosha emizimba yabo abe emaningi. Ngibona sinqoba khonapho. Ngitho njalo ngoba sikhuluma nje sesikubanga eledlula isilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini ukuze siphumelele.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo mayelana lempilakahle yengqondo e-Abangane Trust, uZibusiso Mnandi, uthi kuqakathekile ukuthi labo abasakhulayo abaphila le-HIV abanceda abanye babo bethole usekelo.
Firstly, kudingakala abangane support system, kudingakala i-safe love enkulu, kudingakala a little bit of breaks from society nje, like it, you just need to take care of yourself a little bit harder.
Loba ulwazi mayelana legcikwane le-HIV solumemethekile okwamagama kulezi insuku, inhlanganiso ezisebenza labasakhulayo zithi uhambo lusasekhona ukuze izigaba zamukele abaphila le-HIV. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe azama ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sobuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 yabinyelela linjani lonke? Hayi, sikhala zoyindlala abantu. Siyafa ngendlala abantu ngapha. Enkayi, shuwa, hayi, sizweleni, amanzi, akula manzi. Siyadubeka abantu benkosi, cela usizo.
Studio 7, imbengelele, Studio 7, ujekho lapha eMswazi. Hayi, ngithi mina azinankane Joe. Ubani ofuna ukubulala omunye phakathi kwenu? Obvious, umnangagwa ufuna ukubulala zonke, asale nguye yedwa. Chiwenga pasopo lapho, pasopo Chiwenga, kahle lokufunakala wena Chiwenga. Ngiyabonga.
Hey, baba Studio 7, hey, ngabe lithola njani kuzo zonke izinto? Afunde phela la wethu ama record sizwe, kanti kwafunda amabili awethu singawaza kanti kwese njani. Na vele lo engikhala khona ngale ngamanga ngalo mfana umnanga agwala lo. Indiza ziyawa, amapolice akhathela abantu enkaya le wethu bephu. Kanti bona abathanga bani la mashona ngoba ingoba zindebele nabazazi. Afunde ama voice madoda sizwe silindile la.
Besicela Studio 7 ukuthi sikhuzele upukeni uqalile ngesilungu sakhe singezwakaliye lokuthi uthini kanti bazathengisa abantu bakithi kuze kube nini upukeni lochabako. Cala sikhuzele bona, cela beyekele into abayenzayo Studio 7. Kanti sebe abakhathali yini ngaleyo mali abayithola kuzanipheva? Ochabango bacabanga ukuthi bona yiphi iphathi abangayihola yona lophukeni? Kahle kahle mayibhekile bewenza khona uchabango uyalandelwa ngubani? Into emele sibuze yona uchabango le ukuthi uyalandelwa ngubani? Besicela ukuthi sikhuzele uchabango kahle kahle Studio 7, besihloniphe futhi uchabango lophukeni.
Labo ke ngabanye abalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lila kwa kusithumela eyenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Luyalandela uhlelo Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokufundwa kwelimi lwesintu njalo lokuthi lusetshenziswe ukwenzela ukuthi lungatshabalali. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ucwaningo olusanda kuqhutshwa luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lohulumende onanza ilungelo loluntu. EleZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2022 ngenxa yentengo yempahla engacacanga. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zinceda abatsha abaphila negcikwane le-HIV. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.